manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 12 2024 makateerera ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe yoyedza kuumbiridza ukama neZambia zvichitevera kushora nyika iyi kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuRussia WFP yobatsira vanhu nemari yekutenga chikafu Zimbabwe yopinda musangano wekuchengetedza kodzero dzevakaremara kuUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato riri kutonga reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vaudza dare rebato ravo repolitibhuro nhasi kuti musangano wavo kuRussia nekuNorth Korea wakafamba zvakanaka tinodzokorora nekuSouth Korea wakafamba zvakanaka izvi zviri kuuya kunyangwe mashoko avo ekuti America iri kushandisa Zambia neMalawi kukonzera kusagadzikana muZimbabwe ari kukonzera mutauro wakanyanya Zambia yakatotumira bazi rayo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti ritaure neZimbabwe nezvemashoko avaMnangagwa aya Muzinda weAmerica muZimbabwe wakarambawo mashoko avaMnangagwa uchiti nyika yeAmerica iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Dr. Jane Van Muskwere nezuro vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe haina nyika dzayakavenga. Asi mudare reparamende nezuro wakare vaJacob Mudenda vakarambidzawo nhengo yebato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change muzvare Gladys Shachwayo kutaura nezvenyaya iyi mudare reparamende hatina kukwanisa kubata vaMudenda kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa asi tabata muzvare Shachwayo
ingakazama kuita inonzi pachirungu point of national interest kudare reparamende maringe nemashoko akapiwa navaMnangagwa akatarisana neMalawi neZambia chishure kwangu changa chii chekuda kupa chenjedzo kuexecutive kana kuti kuna president kune vehurumende kuti vazive kuti Zimbabwe itange ichava iri chairperson weSADC kubva muna August and rimwe deudzo reSADC nderekuchengetedza rinyararo muregion zvino kana toona vari kupinda vachiti ndivo vari kupinda sachairperson weSADC variwo vaakukonzera nyonga nyonga muregion yeSADC tinoonasa kuti zvinhu zvisingatambiriki zvinhu zvisina kunaka
ko makatambirawo sei danho ravaMudenda rekukurambidzai kutaura nyaya iyi
vakashamadzwa chaizvo ndichinzwa kuparamende vaMudenda vachitaura ivo kuti foreign policy inyaya inofanira kungosiyirwa executive zvakandikatyamadza nekuti isusu kudare reparamende tine committee portfolio committee yeforeign affairs and international trade and basa reparamende nderekupa yatingati pachirungu oversight kuexecutive saka tichitarisa nebumbiro remutemo tinobvumirwa semamembers of parliament kutinge tichitaura zvinhu zvinopa oversight kuexecutive saka komiti iyeyo zvainofanira kunge ichiita saka ndakakatyamadzwa zvakanyanya asi izvi zvinotiratidza kukanganisika kwaitika mainstitutions edu seZimbabwe kuti tava nemachallenges mainstitutions edu aakungoita zvematongerwo enyika aatarisira kuti bumbiro remutemo rinoti kudii uye ino anotarisa kuti wabva kubate ii
saka pane matanho amuchatora here kuti mukwanise kutaura nezvenyaya
aiwa ticharamba tichi chitaura kugadzikwa pasi hazvi kuti chatadza kutaura tinoramba chitaura zvatakatotaura izvozvo vakazvidzwa executive yakazvidzwa takaona vemapepa nyavo vakakabva chaizvo nyaya iyoyi uye hansadhiwo record racho ritorimo pekuti ndakasimudza nyaya iyoyo izviri kukomiti ukoko tucharamba kutaura nyaya idzodzi
avo vanga vari muzvare Gladys Shachwayo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP nasi range riri muchinoi rakabatana nere Leakages for Economic Advancement kana kuti LEAD vachipa vanhu vari muguta iri mari yekuteka chikafu nezvimwe zvikwanisiro zvekuti vazviitire mabasa avo emaoko. Chirongwa chekubatsira vari mumaguta ichi chiri kuitwa mushure mekunge hurumende nemapazi eUnited Nations vazivisa kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million mumaguta vakatarisana nenzara. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumaguta WFP iri kubatsira vanhu zviuru makumi matanhatu nevatatu kana kuti 63,000 mumatunhu matanhatu. Varombo vakakwegura nevakaremara nevamwe vari kupiwa mari inosvika madhora gumi nematatu kana kuti US$13 pamunhu kuti vakwanise kutenga chikafu. Mumwe ari kubatsirwa nemari muchirongwa ichi ndiamai Zenenzi Yamumba avo vanoti vari kufara sezvo vange va vekuomerwa neupenyu.
Taitotenda daida zvaramba zvichinhu zvakadaro nekuti zvinotibatsira nekuti izvozvizvi kune nzara hatichikwanisa kubatsirika dai tatokwanisa ipapo pavari kutitipowo mari tikwanisa kubatsira muri kukwanisa kubhadhara vana chikoro kukwanisa kutengawo chikafu kuti tikwanise kubatsirika.
Amai Mumba vanoenderera mberi vachiti vanotenga zvinhu zvakaita sehupfu, mafuta, sipo nezvimwe.
Shuga, mafuta, sipo yekuwachira vana nemuriwo kuti tikwanise kudyawo sadza nevana nehupfu.
Mumwe mugari wemuchinhoyi amai Grace Tenda Upenyu avo vanga vachitora mari yavo nhasi mubhanga reAgribank vanoshuvira kuti dai vangoramba vachipiwa mari nekuti nzara yapfunya chisero munyika.
Dai tongokumbira dai tichiramba tichienderera mberi nekuti izvozvo takutombobatsirika nekuti gore rino kune nzara dai vangoramba vachingotipawo nekuti izvozvo vakangomira chete nzara yatopinda nekuti izvozvo ndopata takatotarisirawo nekuti hatina kwatinokwanisa kuwanawo mari zvinhu zvakaoma hakuna kuri kuwanika mabasa.
Kunze kwemari yekutenga zvekudya vamwe vanhu vari kubatsirwa nemari yekupfoya huku kuita madiridziro nezvimwe. Mumwe wechidiki akabatsirwa neruzivo pamwe nemuchini wekugadzira zvinhu zvesimbi kana kuti welding machine muzvare Rutendo Muzane Nhamo anoti zvigadzirwa zvake zviri kumupa mari yakawanda. Mudzviti wedunhu remakonde vaBenjamin Zivanai vanoti vari kushanda zvakanaka nesangano reWFP nereLEAD. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa muWFP amai Bianga Dzairo vati pane vakawanda vari kushandisa mari iyi kutenga zvekudya.
Vamwe vanoshandisawo kurapisa vana, vamwe vanoshandawo kubhadharawo chikoro, asi kazhinji zhinji tiri kunzwa sarayo kuti vari kushandisa mari kutenga chikafu chavari kudya zuva nezuva.
Amai Dzairo vanoti shuro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chienderere mberi kana vakawana mari sezvo kuine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vasina zvekudya zvakakwana mumaguta.
Asi ishuviro yedu yekuti kuri kwekuti kwawanikawo mari chirongwa chatinofungidzira kuti chinoramba chichibatsira vanhu. Takatarisirawo maresults eZimluck akabva kubuda aya ari kutaridza iwo kuti kune vanhu vanokwana kuita 1.7 million muno muZimbabwe.
Vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara munyika uye hurumende iri kuda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti iwanise vanhu zvekudya nezvimwe kusvika muna kurume 2025. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi bvunzo rezvemari rinoti raparura Committee National Risk Assessment Coordination Committee kuti iongorore kushanda kuri kuita mari yecryptocurrency munyika. Hurumende inoti iri kuda kuziva kuti ndezvipi zvakanakira kana kuipira kushandisa mhando yemari iyi. Vanoda kupa maoniro avo vanzi vanokwanisa kutumira nharembozha pa info@fiu.co.zw musi wa 26 chikumi usati wasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muteedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chenai Moyo Mutambasere kuti tinzwe maonero avo.
Cryptocurrency imari inogadzirwa kana kuti tingati inocherwa ichishandisa makompyuta masaisai ekompyuta eblockchain technology.
Ndikubate muromo ipapa apo, ichicherwa kupiko?
Avo vanoigadzira vanochera vachishandisa maalgorithms akasiyana siyana vachizogadzira iyo mari inenge ichinzi cryptocurrency.
Mungapere mienzaniso wemhando yemari iyoyi?
Kune inonyanyozikanwa inonzi iyo Bitcoin, kana kuti vamwe vanenge vachiiti ndaka mbonzwa ichinzi bitmari muZimbabwe.
Saka munhu ari kumusha unogona kuva nezigi yake ova necryptocurrency yake iyoyi?
Cryptocurrency haina kufanana nemari yatinoziva yatinoshandisa mazuva ese yatakangobvira kare tichingoshandisa, nekuti mari iyi inenge ichibva mucentral bank yenyika. So zvakaita sereserve bank of Zimbabwe ndo vanokwanisa kuti vaprinte local currency yemuZimbabwe, ingava iri zigi ingava iri Zimbabwe local currency. Cryptocurrency imari iri kugadzirika vachishandisa matechnology, vachishandisa makompyuta masaisai emakompyuta anonzi blockchain technology nezvimwe zvakadaro kuti vagadzire mari iyi.
Iri kutoshanda here muZimbabwe?
Pare zvino cryptocurrency imari hongu inogona kushandiswa kutenga zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichida kushandisa zuva nezuva.
Matambidziko api angauye nemhando yemari idzi?
Inonetsa panyaya yecryptocurrency kunyanya inyaya yandambotaura iya kuti hai gadzirwi nema central bank. Naizvozvo haizikanwi kuti mari hainyatsozikanwa payakatangira imari yakawanda zvakadi, uye nekuti iwewe kana uchinge wanzi wava nayo mari iyoyo unokwanisa here kunatsonzwisisa kuti hongu zveshuwa mari yandiri kunzi yema cryptocurrency yandiri kunzi ndapiwa ndiyo pachokwadi yandiinayo. Zvakare nekuti haisi mari inoshandiswa kuma central bank, haisi mari inenge ichikwanisa kuidentify kuti unganatsoziva kuti zveshuwa mari iyi ndakabata mari yakaprintwa kucentral bank reZimbabwe musi wakadai panguva yakadai.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ari muteedzeri wasachigaro webhodhi regovernors for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chenai Moyo Mutambasere vari parunare kuBritain kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe iri kupinda musangano weUnited Nations uri kuongorora nezvekodzero dzevanhu vakaremara uyo wakatanga nezuro muNew York muno muAmerica. Muteedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations Amai Amina Mohammed vakati donzo ravo guru ndiri kuona kuti kodzero dzevakaremara dzasimudzirwa pachishandiswa michina yechizvino zvino kuvawanisa mabasa pamwe nekuona kuti vachengetedzwa panguva yenjodzi dzakasiyana siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musangano une zuro, Amai Mohammed vakati vakaremara vakawanda vari kusarira shure munyaya dzekushandisa mishina yechizvino zvino, uyewo vanotadza kubatsirikana kana kutiza kana pachinge paita hondo kana njodzi dzakaita semafashamu. Vakatiwo vanhu vakawanda vakaremara pasi rese vane urombo nekuda kwerusarura runoitwa pakupinzwa kwevanhu mabasa, vachiti kunyange pavanopinzwa basa vanopiwa mihoro iri pasi kana zvichienzaniswa nevamwe vasina kuremara, vachiti izvi zvinofanira kugadziriswa. Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti donzo remusangano uyu rakanangana nematambudziko anosangana nevakaremara kunyange muZimbabwe.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndinoona zviri zvinhu zvakakosha chaizvo, chekutanga chetechnology umisha neumetura. Tikatarira isusu muZimbabwe nyaya idzi dzichiri kumashure chaizvo zvekutoti vanoitwa chikoro havana zvimwe zvinhu zvekushandisa. Saka ndinoona se kuti zvigai nezvinangwa izvi zvakakosha zvikuru uye tinofanira kuzvitora tichizviunza kwedu kuti zvinge zvichishandawo.
Asi vanoti havasi kufara kuti nhengo dzeparamende dzinomirira vakaremara hadzina kuenda kumusangano uyo. Vanoti hazvibatsiri kuti hurumende ipinde yega mumisangano iyi.
Asi tinoona kuti hurumende pese pairi kuenda kumisangano yakaita seiyi iri kusiya vanhu vacho vakaremara, vakaita sevamiriri vedu masenators kana kuti vamwewo vanhu vakaremara.
Gweta rinomirira kodzero dzevakaremara vachishanda nesangano reAfrican Union of the Blind, Advocate Abraham Mateta, vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vedzihurumende vapinde mimisangano yakadai, asi kuti inofanirawo kupinza vakaremara pakati pemisangano iyi.
Tikuona kuti pari zvino paramende iri mubishi rekugadzira mutemo mutsva une chekuita nevakaremara. Asi dambudziko ratinenge tiri kuona nderekuti kune vamwe vashandi vehurumende vanofanirwa kunge vachishanda nevanhu vakaremara, vanove ivo vaakudhonzerawo kune rimwe divi.
Vamwe vari kupinda musangano uyu mumiriri wevakaremara kuAfrican Union Manyasha Nhau
tarisira kuti nyaya dzevana vakaremara dzifani kungoramba dzichitaurwa, asi dzinofanira kuti pave neaction. Panofanira nekuva netinoti political will kuti zvinhu zvinge zvichiita zvichizadzikiswa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vanomirira vakaremara muparamende Senator Anna Shiri naSenator Ishmael Zhou kuti sei vasina kuenda kumusangano wemazuva matatu uyu. Asi mumwe mushandi mukuru mubazi revashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti public service labor and social welfare iro rinoona nezvevakaremara audza Studio 7 kuti Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana kumusangano uyu. Ati nyaya yemari ndiyo yakaita kuti vamwe vaitarisirwa kuenda vasaende, achiti mutevedzerwe kurukota rebazi iri. Amai Mesi Marwadina ndivo vaifanira kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, asi havana kuzoenda mushure mekunge visa ravo ranonoka kubuda. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoyemurwa kuti dzine mitemo inobata vakaremara yakanaka, asi vamwe vanoti mitemo iyi haisi kutevedzwa zvakadzama. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu vazivisa nhasi kuti kunyangwe vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti vaomerwa neupenyu nekuda kwemitemo yavo yekuedza kuvandudza upfumi hwenyika, vacharamba vachienderera mberi kusvika nyika yave mugwara rakanaka. Vatiwo vachaendesa bhiri kuparamende remari inofanira kutambirwa nemushandi wepasi-pasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nhasi vasangana nemutungamiri wenyika yeQatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani panguva iyo America, Egypt neQatar dziri kuedza kuzeya zvakataurwa neHamas kuti zvinofanira kuitwa kuti kurwisana kwayo neIsrael kumbomira. Hamas yati inoda kuti mauto ose eIsrael abude muGaza vochinjana vasungwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kubatwa namai Patience Chimombe vanove muridzi wekambani yeHouse of Stone Creations avo vari kuGoldsboro mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazvai vateereri, basa riri kufamba zvakanakisa chose. House of Stone Creations yakazvarwa mushure mekunge ndasuwa chikafu chedu chatakakura tichidya. Naizvozvo ndakaona zvakanaka kuti ndigadzire nyama inodiwa nevana veZimbabwe.
Zvinhu zvamakazitanga kuita mare kuno here?
inenda agara ndiri muna anofarira kubika uye anonzwisisa zvine chekuita nekugadzirwa kwezvekudya. Pandakafunga kugadzira chimukui nesausage, ndakanyatsotora nguva yangu ndichidzidziswa kuzvigadzira neimwe kambani inobata iri kuCape Town, South Africa.
Zviri kutambirwa sei zvamuri kugadzira icho chimukuyu nemasausage aya ekumusha?
Bhizimusi riri kugamuchirwa zvakanaka kwazvo mukana wokukura uripo. Pari zvino vatengi vedu vanowanzowanika pamasocial media platforms uye anonzi mareferals kureva kuti anenge atenga atapirirwa nechimukui nebruvos ndiye ari kuudza shamwari dzake nezvekunaka kwemaproducts eHouse of Stone Creations.
Tinoona kuti kunze kwekugadzira chimukuyu nemasausage munogadzirawo zvishongo zvekupfeka pamwe chete nezvikwangwari zvekuisa mumadziro nezvimwe zvakadaro zvine mitupo, mazita nemadzinza nezvimwe zvakasiyana siyana. Makatanga sei basa iri?
Chakaita kuti nditange bhizimisi iri ndechekuti ndaida kupakurira ruzhinji chidimbo chetsika nemagariro edu. Zvakandipa kugadzira atinoti macrafts anotirangaridza kwatinobva. House of Stone Creations inogadzira mete, maneklesi, mabhodhi anodekitira mitupo yedu nezvimwe zvakawanda wanda.
Tinoona kuti zvigadzirwa zvenyu zvishongo zvizhinji zvacho zvakarerekera kumitupo. Sei muchinyanyofarira nyaya dzemitupo idzi?
Mitupo yakakosha pachivanhu sezvo ichiratidza dzinza remunhu. Naizvozvo ndakaona kuti kana uchinge uri mhiri kwemakungu uye kure neveukama, zvakakosha kurangaridzwa kwaunobva. Saka ungave uri shumba, nzou, mofu, tiri pano kushandidzana nemi vatengi nechinangwa chekuti mudade nedzidza renyu.
Avo vangu ari chizvarwa cheZimbabwe, amai Patience Chimombe, vanhu vamukuru wekambani yeHouse of Stone Creations vari parunare kuGoldsboro kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitika muAmerica, regai tiende kuna Tanonoka Wande.
Nengo yebato remaRepublicans vaSam Brown nemusi wechipiri vakakunda vanhu vebato ravo vazhinji musarudzo yokupinda muSenate vakamirira bato ravo mudunhu reNevada. Pave kutarisirwa kupukidzana kunotyisa naSenator Jackie Rosen vebato remaDemocrats. Achakunda musarudzo pakati pavaviri ava anonzi achabatsira bato rake kuti rive nevamiriri vakawanda mudare reSenate muAmerica. Vachitaura kuvatsigiri vavo muguta reRino, vaBrown vakatenda mhuri yavo vachiti America iri pamharadzano. Vakati vana vavo vatatu havana ramangwana rakajeka. VaBrown vaiva muchiuto asi vave pamudyandigere. Aka ndeke chipiri vachipwikidzira chigaro ichi. Pamari yekushandisa mukutsvaga rutsigiro, vaBrown vanga vari mberi uye vakazotsigirwawo nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBrown vaishandisawo zvakaitika pavari pavakanga vari muhondo kuAfghanistan, uko vakapotsa vaurayiwa nezvinoputika vakapinda muchipatara kwemwedzi yakawanda. Rutsigiro kubva kuna vaTrump rwakavabatsira zvikuru. Pavakazivisa kuti vari kukwikwidza, vaBrown vakataura pamusoro pekushanda kwavo muchiuto uye magariro avo nemhuri yavo, vachiti vanoda mukana wokuenda kuparamende kuti vanorwisana nevebato remaDemocrats. Amai Rosen, avo vakakundavo zvine musindo vavaikwikwidzana navo mubato ravo, vakabudisa gwaro richishora vaBrown vachiti vanotsigira chikwata chebato remaRepublican chinopfurukidza mwero. Vanoti vaBrown vanotaura zvenhema kuitira kuti vavhoterwe, vachiti vanotsigira kumbunyikidzwa kwevanhukadzi vachida kuti varambidzwe kubvisa pamuviri. Nyaya yekupa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri inotarisirwa kuva nyaya huru musarudzo yemutungamiri wenyika yemunambudzi. Amai Rosen vanoramba vachiyeudza vavhoti kuti vaBrown vanotsigira mutemo wekuTexas unorambidza vanhukadzi kubvisa pamuviri pavane masvondo makumi maviri. Pakutanga kwegore rino va Brown vakagara pasi nemudzimai wavo achitsanangura kuti akabvisa pamuviri vasati varoorana izvo zvakakonzera kuti va Brown vachinje pavamire maererano nenyaya iyi. Vamwe mubato remaRepublicans vaikwikwidzana nava Brown vanovashora zvikuru vachiti vairamba kuita gakava kana kuti madebates vachiti munhu anofambidzana nebazi rebato rechinyakare. VaBrown vakatsvagwa nevebato remaRepublicans vaida kuona kuti kukundwa zvine mutsindo kwakaitwa bato ravo muna 2022 hakuitiki zvakare. VaBrown vakavimbisa utungamiri hwakasimba mukuona kuti miganhu yenyika yakasimbaradzwa, kuona kuti vanhu vose vanowana simba remagetsi kudzikisa mitero kuvandudza mashandiro anoita matare edzimhosva. Vavhoti vemuNevada zviuruzana vakavhota musi wakange kuchipisa zvakanyanya mumaguta eReno neLas Vegas. Mashoko aya atumirwa naScott Sonner weAssociated Press ari kuLas Vegas kuti Nevada. Maaverengerwa neni tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, nyanzvi nyadzi zvemitambo dzinoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti chikwata chemaWarriors chikwanise kuenderera mberi mumakundano akaita seWorld Cup kana Africa Nations Cup. Nezuro, Zimbabwe yakakundwa 3-1 neSouth Africa, zvaisiya iri pasi pegungano reGroup C reWorld Cup nemapoints maviri isina kana mutambo mumwe chete wayakunda pamitambo mina yatambwa kusvika parizvino. Vamwe vari kushora hurumende neZifa nekutadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvinhabvu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 abata anoongorora nhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Sekuona kwangu, kana tichitarisa grupu parizvino, maWarriors achine chance yekuti ange vachienda kuWorld Cup kana tikati refocus, asi zvakudependa nekuti target yetu chi iyezve tinopa coach nguva yakati ndopane nyaya huru. Tinoona kuti kuti racho maresults acho ari unpredictable, saka tikanyatsoshinga tinogona kunge tichiita mushe, asi tinofanira kuti tinge tichikoshesa kuti zvatinota chii senyika pamutambo webhora. Ndiri kuona kuti tiri kumhanyira kuti tinge tichienda kuWorld Cup, asi hatisati tagadzira pasi pano, hatisati tagadzira kumajuniors edu. Saka zvakakosha kuti tinge tichigadzira grassroots soka yedu kuti tinge tichiendera mberi.
Sangano reZifa Normalization Committee rinofanira kunge riri kuita chii pari zvino?
Zvakakosha kuti Normalization Committee iyo pachayo inge ichigadzirawo mastructures eZimbabwe football. Tiri kuona kuti kuvhira vakapinda pachigara vasati vagadzirisa zvinhu izvozvo. Tiri kuona kuti hakuna makosi emacoaches. Tiri kuona kuti vari kuramba vachidzokerera kumashure macoaches emuZimbabwe, asi tinotarisira kuti vange vachiita mushe pamaWorld Cup. Saka zvinonetsa ipapo, saka grassroots soka inofanira kunge ichiimprova, iye magrassroots structures ebhora anofanira kuti ange achipinda in place kuti zvinhu zvifambe mushe. Iyezve zvakakosha kuti vange vachigadzira constitution yeZifa kuti iite up to date.
Hatina kukwanisa kubata vakuru veZifa kana vehurumende kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi manzwa kubva kuna muzi wetu Hadebe anoongorora nhau dzemitambo achitaura naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7 ari parunare kuBulawayo. Musa kanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakaita seSouth Africa zvave kukwanisa kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Zimbabwe yoedza kuumbiridza ukama neZambia zvitevera kushorwa kwakaitwa nyika iyi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRussia. WFP yobatsira vanhu vari mumaguta nemari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Burai zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.